Izvi zvabuda pagara komiti yeparamende inoona nezvemhando dzemoto apo yanga ichida kunzwisisa kuti chii chiri kukonzera kushayikwa kwemafuta edzimotikari munyika izvo zviri kupa kuti kuite mitsetse mirefu refu pamagaraji anotengesa peturu nedhizera. Vachipa humbowo pamberi pekomiti iyi, gavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mangudya vati vanotokashikamadzwawo vachiona mitsetse mirefu refu iyi sezvo nyika iri kutenga mafuta anofanirwa kukwanira nyika yose. VaMangudya vati kushomeka kwemafuta uku kunoratidza kuti pane pari kuitika uori.
Mari tiri kuunza inokwanirana nefuel yomuZimbabwe. Asi zvatiri kuwanira zvekuti izvo fuel inonga yatengeswa inonga tiwa kubva kumasasa haisi kusvika kumaservice stations. There seem to be some leakage somewhere. Kuti mari iriko inokwanirana asi nekuti pane leakage iri kusisiwa fuel yacho haisi kuwana.
VaMangudya vati sezvo dambudziko iri rava nemakore richiitika, hurumende yaona zvakakodzera kuti vedzimotikari vashandisa anonzi masmart card pakutenga mafuta, vachiti kadhi iri rinenge richiratidza uwandu hwemafuta anenge amwiwa nemotikari yega yega uye pagaraji rinenge rashandiswa kutenga mafuta aya.
Tifungoti takaisa chinonzi smart card fuel system chinotibatsira senyika yeZimbabwe inomonita utilization yefuel kubva munhu paretail kusvika kumaservice stations kusvika kumaoil companies eZimbabwe mafuel companies. Zvo zvotibatsira kuti tibva taina tine street yakanaka. Hane zvino apamunoziva kuti timota angaa dzakawanda muZimbabwe muno in terms of their number. Timanamba akasiyana siyana mamwe 1 million, 800, 1.4. Saka that information can only be known tichingata nesystem inoita kuti tizive kuti pa dzakawanda senyu futi zvimwe fuel akawanda senyu. Kuti amangu dzakasaka sei 1000 litres mazuva esese tinoti munhu uri kuti abvise.
VaMangudya vati panopera mwedzi uno vanenge vamboedza kushandisa kadhiri kuona kuti zvinoshanda here. Asi vemagaraji anotengesa mafuta varamba kuti vari kuita huri. Vati chokwadi chiripo ndechekuti havasi kuwana mafuta akakwana anotengeswa nemaiyo muno. Makambani anotengesa mafuta anoti Total, Engen, Zuva, Puma neGlobe Petroleum ati pari zvino haana mafuta edzimotikari anotengeswa nemari yomuno. Kambani yePuma yati iri kuwana zvikamu makumi mashanu nezviviri kubva muzana zvemafuta ainoda pamwedzi. Ukuwo Zuva ichiti iri kuwana zvikamu zviri pakati pemakumi mana nemakumi mashanu kubva muzana. Asi sangano reIndigenous Petroleum Association of Zimbabwe, IPAS, rati kunyange hazvo magaraji makuru akaita sana Total, Zuva, Puma nemamwe ari kuwaniswa mafuta, nhengo dzaro hadzisi kuwana mafuta anotengwa nerubatsiro rwebhanga guru renyika. Vachiudza komiti iyi, sachigaro weIPAS vaAaron Chinara vati vakapedzisira kuwana mafuta aya musi wa14 kurume. Vati Nhara vati hapana ruzivo rwiri pachena kuti ndivanani vari kupiwa mafuta aya uye ari kutengwa akawanda zvakadii pamwedzi wega wega.
Zvikonzero zvekuita kuti mafuta ati mashoma ndezvekuti hatisi kutaurirana chokwadi pamusoro pekuti mafuta ari kutengwa chaiwo mangani, ende hatisi kutaurirana chokwadi kuti kana atengwa ari kupuwa ani. Hatisi kutaurirana chokwadi futi pakubwerengedza kuti orait kana apuwa ngana nangana nangana tikaedha up ari kubuda achitibudisira zvatengwa here pamwedzi wega wega.
VaChinhara vati kunyange hazvo VaMangudya vati kwakashandiswa mari iri pakati pemamiriyoni makumi masere nemamiriyoni zana emadhora ekuAmerica mumwedzi waChivabvu, nhengo dzavo makumi manomwe nevanomwa hapana chavakawana.
Taudzwa kuti kukabudiswa mari mumwedzi waMei 8-200 million by Reserve Bank yaitenga mafuta anonzi tigozo fund what good pavana isu seyai pasa takawana zero out of
Zimbabwe Regulatory Authority kana kuti ZERA yatiwo mafuta akawanikwa nyore neveruzhinji uori munyaya dzemafuta edzimotikari unopera. Vakafanobata chigaro chemukuru wezera Injinia Eddington Mazambani vabvumawo kukomiti kuti uori wakanyanya mukutengeswa kwemafuta, vakati zvinovashamisawo kuti sei nyika yonyanyoda mafuta akawanda zvakanyanya kudai pamwedzi. Vamazambani vabvumawo kuti mari iri kutengwa mafuta pachishandiswa mari yemuno yakanyanyoderera zvakanyanya, asi vakati havakwanisi kukwidza mutengo kuti uenderana nemari yepamusika mutema, vachiti zvinokonzera kukwira kwezvinhu kwakanyanya munyika. Pari zvino peturu iri kufanirwa kutengwa nemadhora makumi maviri nerimwe parita, dhiziri richiitawo madhora makumi maviri nemasendi makumi masere nemana parita. Komiti iyi yatiwo kushayikwa kwemafuta uku kuri kudzorera shure kurwiswa kwechirwere checovid-19, sezvo vanhu vari kupedzisira vaungana vakamirira mafuta aya, sezvo vari kumira mumitsetse kwenguva yakareba zvakanyanya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.